Chiri kushunguruza vakawanda munyika inyaya yekuti vamwe vevanhu vasiri kubhadhara zvikwereti izvi vakakweretazve imwe mari inodarika bhiriyoni imwe chete kuReserve Bank of Zimbabwe. Mushure mekukundikana kubhadhara mari iyi, bhanga reReserve Bank of Zimbabwe rakazoti rave kutora zvikwereti izvi zvichireva kuti vanhu ava havana kubhadhara kana kobiri rimwe chete. Asi bhiriyoni yemadhora iyi iri kutarisirwa kubhadharwa nevanhu vose munyika kuburikidza nemitero yavanobhadhara kuhurumende. Vamwe vane mazita akanyorwa ava vari kuramba havo vachiti vari kuzorwa mafuta enguru yavasina kudya sezvo vachiti havana kumbokwereta kana kuti vakabhadhara zvikwereti. Nhengo yedare reparamende yakazvimirira vatemba muliswa vekunoton vaudza Studio 7 kuti mari yavari kunzi vakakwereta yezviuru mazana matatu nemakumi mashanu itori shoma pane mari yavakakwereta kubhanga iri.
Itori kuma 2 million chaiko, ende imari yandakatora sechikwereti ndekambani yangu yefodya inonzi Salt Lakes yataipa mafetiraiza varimi. But varimi vakaita side marketing havana kuzobhadhara mari iyoyo, saka inini ndisemukuru wekambani major shareholder vanobva vaendera inini. Asi ukatora mari kubhenki ukati wazobhadhara, pane security yaunopawo kubhenki, imba nezvakati wandei mashares, kuti ukatadza kubhadhara vanotengesa izvozvo vokupa. Nyaya yedu yakaenda iri mukoti iri mudare nekuti takati aiwa tabhadhara izvi kubhenki kuti varikabze mari yavo, kati bhenki haina kugutsikana. Saka inyaya iri pamberi pedare. And izvi ndo zvinoitika mubusiness. Business muZimbabwe hazvisi kufamba mushe. Kukwereta mari kubhenki hakusi kuba. In fact, story nani ndinofara kundinoonekwa semunhu anokwereta mari kubhenki, not anoba mari kubva kuhurumende.
Asi vanomirira Bwera South mudare reparamende vaJoseph Chinotimba vati kunyange vakakwereta havana hawo kuzokwereta mari inosvika zviuruzana zvemadhora iri kutaurwa. Vachinotimba vati vakabhadhara chikwereti chavo uye vatumira Studio 7 tsamba kubva kuCBZ paWhatsApp ichitsanangura kuti vakabhadhara chikwereti chavo chose.
Handina kana chikwereti, of course ndakatora chikwereti 2010 which was 38,000 and I pay all, and that chikwereti handina kushungo chitora ngechema agricultural. Saka takatora ndikachibhadhara chese nematatle deeds angu, nanhasi vanawo matatle deeds angu. Handina kana chikwereti kubvunza CBZ yacho. Kana ndichikwanisa kudoneta mari dzinokwanisa ma 20,000, 40,000, 10,000 ndozogara nechikwereti.
Vanomirira Nyanga South mudare reparamende vari nhengo yeZANU PF uye vaimbova gurukota rezveumhizha vasupamandi wanzira varamba kuti vane chikwereti chinosvika zviuru mazana maviri kubhanga iri.
Mumazwi macho manana ndingangoti it's fake. Musatambise nguva yenyu muchiteedza zviri ipapo, nokuti hapana chokwadi chiri ipapo kunyanya takatarisana neni. But ndoziva vamwe vane mazita ari ipapo vakatoburitsawo mashoko ekuti haa ndezvemanga-manga ndezvematsotsi ari kuda kungosvibisa mazita avanhu pasina mhaka.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru veCBZ kuti tinzwe kuti nyaya iyi iri kufamba sei sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi Gweta vatenda ibiti vatenda kuti kambani yavo yakapiwa basa rekutevera zvimwe zvikwereti izvi, asi vakati havana kusununguka kutaura nezvenyaya iyi. Mangwana Studio 7 ichaedza kutaura nevamwe vakanyorwa mazita kuti tinzwe divi ravo.